Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro ndira 13/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wevatongi valokumalava vanoparura kutanga kushanda kwematare dzimhosva gore rino vachiti vari kuzvite mashurugwe vanofanira kuomeserwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vambomira zvezororo ravo kwezuva rimwe chete kuti vasangane negurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika rekuChina ranga richishanya munyika. Nyaya yekushaya zvitupa nemamwe magwaro yepakuti vamwe vanhu vashaye chikafu chiri kugoverwa nemasangano akazvimirira pamwe nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wevatongi munyika Chief Justice Lukumalava nhasi vaparura zviri pamutemo kutongwa kwemhosva mumatare gore rino vachishoropodza mhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe nevari kudaidzwa nezita remadunhurirwa rekuti mashurugwi avanonzi vari kuuraya vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana vachishandisa mabhemba. Vamalava vakurudzirawo kuti vashandi vemumatare vawedzerwe mari dzemihoro kuitira kuti vasapindwe nerukonye rweuori. Mutoro wedu nau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Chitora mashoko avo pakuvhurwa zviri pamutemo kwekutongwa kwemhosva gore rino. Vamalava vashora mhirizhonga iri kuitwa nevanhu vanofamba nemabhemba zvikuru sei munzvimbo dzinocherwa zvicherwa avo vari kudaidzwa nezita remadunhurirwa rekuti mashurugwi. Vamalava vakurudzira mapazi ose anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuti vari kukonzeresa mhirizhonga iyi vasungwe.
May I assure the nation that the courts stand ready to decisively deal with those accused of these offenses in accordance with the law.
Regai ndivimbise nyika kuti matara akagadzirira kutonga avo vari kupomerwa mhosva idzi tichitevedzera zviri pamutemo. Taumba matara akanangana nenyaya dzakadai munzvimbo dzose dziri kuitika nyaya idzi munyika yose.
Ndinokurudzira vose vanoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuti nepavanogona apo kupedza dambudziko iri. Mapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwezvizvarwa zvenyika haakwanisi kugara achitarisa magweregwere mashoma achishungurudza nyika yose kuitira zvifadze. Zvikwata zvinotyisidzira vanhu izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika kana zvikasapedzwa nekukurumidza.
Mashurugwi anonzi akauraya vanhu vakawanda munyika kusanganisira mumwe mupurisa wekadoma mushure mekutema-tema vanhu ava nemabhemba. Vamalava vashorawo mhirizhonga yezvematongerwo enyika vachiti nyaya dzakawanda dzakapinda mumatare gore rapera dzakanga dzine chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna Ndira naNyamavhuvhu wegore rapera zvichitevera kuratidzira kwakaitwa neveruzhinji.
One citizen's constitutional right to protest and petition in terms of section 59 of the constitution cannot be questioned and should be protected.
Kunyange kodzero dzezvizvarwa zvenyika dzekuratidzira nekusvitsa nyunyuto pasi pechikamu 59 chebumbiro remutemo dzisingabvunzwe uye dzichifanira kuchengetedzwa nguva dzose zvinoramba zvisingatambirike kuti paitwe mhirizhonga. Mhirizhonga inogona kukonzeresa kurasika kweupenyu, kukuvara kwezvimwe zvizvarwa zvenyika pamwe nekuparadzwa kwemidziyo.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vakamboudzawo Studio 7 kuti vanoda kuti vari kuzviti mashurugwe ava vanofanira kuomeserwa kana kutopfurwa nepfuti nemapurisa.
Ndakaita hurukuro naminista wehome affairs kuti vanouraya vanhu nemabhemba mupurisa akangovaona chete vaudzwa kunzi munhu rino hatidi kuona vanhu vane mabhemba furai.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vashanda nesangano reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga vakakurudzira kuti vaendeswe kumatare. Zvichakadai vamalava vakurudzira hurumende kuti iwedzere vashandi vemumatare mari dzemihoro vachiti vashandi vemumatare vazhinji havasi kukwanirwa nemari dzavari kutambiriswa zvinopedzisira zvakanganisa kutongwa kwenyaya mumatare. Vamalava vati kushomeka kwemari dzinotambirwa nevashandi vemumatare kwave kukonzera kuti vatambire mari dzechioko muhomwe. Rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati vatongi vemumatare vari kupihwawo mihoro yakafanana nemitero yembwa zvinoita kuti nyaya dzeuori dzinetse kupedza munyika.
Hachokwadi chiripo ndechekuti vatongi iko zvino vari kungoshanda havo, asi mari dzavari kupihwa idzi tinoona kuti dzinosiririsa chaizvo izvo zviri kupa kuti paitike uori.
Zvichakadai vamalava vati zvakakosha kuti nyaya dzinenge dzichinzwikwa mumatare dzitepfenyurwe panguva yadzinenge dzichiitika zvavati zvinoita kuti veruzhinji vavimbe nemafambisirwo enyaya mumatare sezvo vachiti matare anofanira kushanda asina divi raanorerekera. Izvi zvatsigirwa nemukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe Vatavani Moyo. Misa yakambenge yakumbira vamalava kuti zvinoitika mumatare zvitepfenyurwe.
Zvinoitika mumatare edu ngazvinge zviri jekerere, ngazvipiwe kuvana veZimbabwe nekuti matare anoita basa on behalf of vana veZimbabwe.
Vamalava vaenderera mberi vachikurudzira vachuchisi veNational Prosecuting Authority kuti vanyatsoongorora nyaya dzose dzavanoita kuti hapana huori hunenge hwaitwa here senzira yekusimbaradza chirongwa chehurumende chekurwisana nehuori munyika. Vakurudzirawo hurumende kuti ipe Judicial Services Commission mari yekugadzirisa matare anotongerwa mhosva mumatunhu munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachiti pane mamwe matare ekuti mutongi anoshandisa hofisi imwe chete nevashandi vemumatare uye midhuri mizhinji matare aya yasakara. Kuparurwa kwekutongwa kwemhosva gore rino kwaitwa pasi pedingindira rekuti Judicial Transparency and Accountability. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota reChina rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaWang Yi avakapinda munyika nemugovera Maneru murwendo rwemazuva matatu vasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi mangwanani kumuzinda weState House muHarare. Musangano uyo unonzi wanga uri pamusoro pezvirongwa zvebudiriro zvinonzi zviri kuitwa neChina muZimbabwe zvinosanganisira gwenya remagetsi reBatoka Hydroelectric riri kuvakwa pakati peZambia neZimbabwe pasi pemushandira pamwe weSino Hydro yekuChina neGeneral Electric yekuAmerica. Zimbabwe inonzi yasvitsawo chikumbiro chekubatsirwa nemari yezvirongwa zvitanhatu pasi peurongwa hweRoad and Belt Initiative. Nengo yeboka revechidiki muzano PF vatafadzwa mugwadi vanoti rwendo rwavaWang rwakakosha zvikuru sezvo ruchisimbaradza ukama pakati penyika mbiri idzi. Ngatinzwe vachitsanangura.
Chazvinomotaridza ndezvekuti China inyika yaivozvipira pakubatira nyika yeZimbabwe mune zvakawanda. Haizini munorangarira kuti kubva magetsi edu achitanga kuita expansion yekukariba pane zvaanga ari kuti awedzere iChina yanga ichipindira kurisaketwa kana kufukidwa kwamadhamu mamwe anga achisutirika nekudii nemamwe manyuwana ari kuvakwa akaita senavambarovanya iChina iri kubatsira. Uyezve munyaya dzemishonga yekuzvibhadhara nezvimwe zvakawanda hurotofini zvatiri kuwana kubatsirwa nenyika yeChina ezesista republic kusanganisira maroad networks neinfrastructure yakasiyana-siyana. Takuuya kwaminista of foreign affairs kuchina vari envoy ya president Xi kunongotikaridza kuti China is serious nekubatsira nyika yeZimbabwe uye iri kuda kutora ushamwari nenyika yeZimbabwe to another level yatinoti kuongoza friend.
Kune vamwe vamugwadi vane maonero yekuti Zimbabwe haina chairi kunyanyowana chikuru kunze kwekuti China ndo iri kuwana zvicherwa ichitakura. Imi munoti
mashoko evanhu avo vatingazivi nekuti dekuri kunzivanga vabvunzwa kuti meti dzacho vakadziita here vakaona kuti zviri kubva kuchina zvakawanda zvakati zviri kubva kuamerica zvakawanda zvakati zviri kubva kubritain zvakawanda zvakati vakaita regression and coordination analysis here yokuona kuti zvizhinji zviri kubva kwakati here kana kuti hazvii zvinongotitarisa kuti munyika muno mune vanhu vanoreka rubatsiro runobva kunyika dzakaita sechina nerussia nekuparopiwa kuti rubatsiro rwakanaka runobva kuna vaamerica chete
taonawo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachibva pazororo kuti vadzoke kunosangana navawang yi tichiona kuti pana vachiwenga vakafanobata matombo
vanhu vanongotsvaka utano mubhase kuti ana purezidendi vazobva pazororo ravo vachiya kusangana nehighest diplomat ii chatinofanira kuzaa ndechekuti diplomat the highest diplomat in china the minister of foreign affairs vanga vatumwa kuzoona mutungamiri wenyika saka hazvaigona kuti mutungamiri wenyika agoramba ari kuzororo iye ari muno zvemunyika otadza kuuya kurisivha nhumwa yeshamwari yake vanova purezidentship saka hapana chakashata ichocho
nhengo yevechidiki mubato rezanup f vatafadzwa mugwadi vari parunhare muharare nestudio 7 munyori anoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika mumdc inotungamirwa navanelson chamisa muzvare gladys slachiwayo vanoti rwendo rwavawang rwakakosha asi panofanirwa kuve nekujeka kuti zvii zvinenge zvakurukurwa nekuwiriranwa nenyika mbiri idzi
rwendo urwo hatingati rwendo rwakaisa bodo zvakanaka kuti nyika yezimbabwe inge ichidyidzana nedzimwe nyika dambudziko ringori chete riripo nderekuti tava nenguva yakawanda chaizvo kubva mumazuva avamugabe zvichinzi shamwari yedu yepamoyo yezimbabwe ichina china ndeye chatibatsira mungave mutredi mumabhizinesi nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo asi hatina chatakawana chinobatika nyaya dzeupfumi hadzina kugadzirika tikatarisa munguva yavamugabe kwakungoramba kune dambudziko saka ndinoona sekuti hongu kudyidzana nenyika dzakaita sana china zvakakosha asi tinofanira kudyidzanawo nenyika dzose pasi rese kana tichiti nyika dzese tikutaurawo nenyika dzatinoziva kuti taane nguva tichikakavadzana nadzo saka tinofanira kugadzirisa ukama hwedu nenyika dzose pasi rose kuti zvinhu zvedu zviendeke
tinoonawo zimbabwe iri kunzi ine zvirongwa zvakati wandei zvaitwa nechina mumwe muenzaniso weparamende yakavakwa migwagwa nezvimwe zvakangosiyana-siyana asi muri kuti hamuna chikuru chiri kubatika chinooneka sei muri kudaro
takanguri tanzwa nyaya yemamega deals kubva kumashure tichingonzwa kuti pano pano paitwa mamega deals nechina paitwa mamega deals nechina asi tikatarisa ikonomi yedu hatina zviri kuoneka zvinotaridza kuti mari idzi dzatiri kuwana pane zvadziri kutibatsira kana kuti mari dzacho dziri kutouya
pane vamwewo vane pfungwa yekuti china ndiyo iri kuwana cheuviri kubva mukudyidzana kwairi kuita nenyika dzemuafrica kusanganisirawo nezimbabwe kuburikidza nezvicherwa nezvimwe zvakadaro imiwo sebato remdc munoti
chandinoona chinowanzoitika ndechekuti panenge pachitaurwa nyaya dzemamega deals hazvinyatsi kubudiswa pachena nekuti nyaya dzeinvestment nyaya dzezvemabhizimusi trade nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo zvinofanira kunyatso kubudiswa pachena zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvinzwisise kuti madeals acho akamira sei chii chatiri kuwana chii chatiri kupa in return
vanga vari munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato remdc inotungamirwa navanelson chamisa muzvare gladys slachiwayo vari parunhare muharare nestudio 7 mamwe madzishe mudunhu remasvingo ari kuchema-chema kuti vagari vazhinji mumaruva vari kutadza kuwana chikafu cherubatsiro kubva kumasangano akazvimirira kana kuhurumende nekuti havana zvitupa kana mamwe magwaro avari kutadza kutora nekuoma kwakaita upenyu munyika godfrey mutimba anotipa nyaya inotevera
vachitaura pamusangano wekuparura zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa necommission yezimbabwe human rights yekunetseka kuwana magwaro akaita sezvitupa magwaro ekuzvarwa nawo nemapasipoti mamwe madzishe ati vanhu vazhinji mumaruva vari kunyimwa chikafu cherubatsiro nekuti havana magwaro aya ishe tsovani vafelix mundau vekuchiredzi vanoti idambudziko guru ishe nhema varanganirai bwawanda vekuzaka vatsinhirawo mashoko aya vachiti zvakaomera vasina magwaro munzvimbo mavo nekuti havasi kuwana rubatsiro apa nzara iri kuwedzera mvura ichirambira mudenga
ichokwadi kana munhu asitorina chitupa haawani food aid saka rondo wazvidambudziko mamiria zvakaita kadai tarisira kuti zvekuti munhu unonzi akashaiwa chitupa kuti zvizoshaikwa nemai saka icho kwadi chekuti dei vana mai vaongororwa kuti vangabetserwa sei kuti vakwanise kuwana zvitupa izvozvo pasina zvakawanda wanda zvinobvunzwa kuna namai kana munhu unongonzi mai ane mwana wake kana ane chingango ana chitupa chake for free kana achingova mugari vadzokera kundopuwa umbo hwakazara kumadzimambo kuti mugari womuno mwana wemuno wakaberekwa muno iye worega kufunga zvakawanda wanda gwaro ramambo iri rotoita kuti access yekuti munhu womunhukadzi awane chitupa chake
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano weZimbabwe Human Rights Commission vaCliff Mugoto vawirana nemadzise vachiti mutsvakurudzo dzavo zvakabuda kuti vanhu vasina magwaro vari panyanga dzamushore
uyezve kana munhu pasina bhezi kana pasina chitupa pane masocial services vakafanana nanabhii kana munhu asina bhezi azozotadza kuti achatendi pabhii nekuti haana chibetserazi panozouyawo vehurumende paya vachiti ai tichida kuzopawo mabago kana chitafu kana maagricultural inputs kuti vanotsvaka gumu vanoti tikumbira kuna chitupa chenyu makamirira mutete zvirati kana munhu asina chitupa kodzere kuti aone chitafu chiri kubva kuhurumende kana kumadhona zvatoramba
Ishe Mazuru vamunhiki mukandatsama vekwagutu vatiwo dambudziko iri riri munzvimbo mavo uye vakurudzira hurumende kuti ipinde mumaruwa ichipa vanhu zvitupa nemari yepasi nekuti vazhinji havana mari yekufamba kuenda kumadhorobha kundotora magwaro aya
isu semadzimambo tiri kuzviona kuti dai zvichiita kuti vachiuya ropa rejistari kuzvikoro vounganidza vabereki vanotaurirwa vachitoerera ikoko ndava zvakadi nzara iriko nechimiro chiriko chemari pane dambudziko vakaita izvozvo zvinobatsira vanhu vedu vakawanda uye kune kuine umiriri hwese pane zvinonetsa kana mawitinesi kana chiizvine zviripo zvese iko
mukuru mubazi rehurumende rinopa vanhu magwaro mumasvingo amai stembeni chitsa havana kukwanisa kuuya kumusangano uyu vachinzi havasi mudhorobha hatina kukwanisa kuvabata sezvo nharombozha yavo yanga isiri kudayirwa masangano akazvimirira anga ari pamusangano uyu atiwo ari kusangana nematambudziko evanhu vasina zvitupa asi havatendedzwi nemutemo webasa kuvabatsira nekuti vanofanira kuita zvinyorwa zvine mazita nenhamba dzevanhu vanenge vapa chikafu Amai Lucia Masekesa, munyori mukuru musangano renango, mudunhu remasvingo vatenda kuti nyaya yemagwaro iyi iri kukanganisa vagari vakawanda.
Ndakamirira umbrella bhodhi redu nango mumasvingo province southern region. Tinoshanda nemasangano anogovera zvikafu mumaruva makasiyana-siyana kunyanya gore rino. Programu iyi ichatonyaya nokuti kune nzara. Vatidambudziko ririko ratiri kusangana naro nderekuti vanhu vazhinji havana zvitupa. Havana mabirth certificate kuti transparent and accountability irepo munhu kuti apiwe chikafu anofanira kunge ane chitupa achitaridza kuti mugari wemuno muZimbabwe mwana wenzvimbo iyoyo saka tachikurudzirawo kuti kune vekuaregistrar dai vakwanisa kudzika kuenda kumaruwa kunotorisa zvinhu kunotorisa zvitupa namabirth certificate
Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere munyika vanoda rubatsiro rwechikafu apo nyika yakatarisana dambudziko renzara rakakonzerwa nekushaikwa kwemvura uye mimwe mitemo yehurumende iri kupa kuti pashayiwe chinobuda kubva muminda nzara iyi iri kuraya zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe dzinopfuura zviuru gumi mudunhu remasvingo dzafa nezvirwere uye kushayikwa kwemafuro ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
Vamwe vana vechikoro vari kumaboarding vadzokera kuzvikoro nhasi vamwe vachizotanga mangwana panovhurwa zvikoro asi hapana ari kuziva kuti mangwana varairidzi vangani vachaenda kumabasa sezvo mangwe masangano anomirira varairidzi akaita seATUS nePTUZ ari kuti ari kutanga kurangwa mabasa sezvo nhengo dzavo dzisiri kufara nemari dzavari kutambiriswa gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vashandi vanofanira kuenderera mberi nenhaurirano kwete kutanga nekurangwa mabasa hurumende yakawedzera mari inotambirwa nevarairidzi zvakapetwa kaviri asi varairidzi vanonzi vari kuramba kutambira mari iyi vachiti haikwane sezvo zvinhu zviri kudhura mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Musanganya uye westudio 7 abata mumwe mubereki vajoshua muringazuva ava vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka
Wadiri huwa zuni zaga kuira, sina watu masundi zaga kuira. Kana zvino torema pari zvino maive kurema chaiko nekwatinosenza mumachaino awe mari dzacho hadzikwane nemudzvanyiriro wavanoita humwe wacho haiwa zvakatoma.
Mune vana vangani uyezve vari kuenda kuzvikoro vari kumagrade ani kana kumafom ani?
Ndine mwana ari grade anoda grade 1 nemwana anoda grade.
Muri kutarisirwa kuti mubhadhare mari dzakawanda sei?
Pamwana parikuda 500 RTGS.
Imi muchihora mari yakamira sei?
Munohora 1,000.
Muri kubata mabasa api? Mataura imi kuti munoshandira vechichina, mune muchiita mabasa api?
Tinoishandira musmelting, smelting company.
Kwakamira sei kumakambani aya? Turi kunzwa vamwe vachema-chema nenyaya yavari kuti mashurugwe ariko here iko?
Aiwa hako, hakuwanike shurugwe manje, bhozi ikomu indastri.
Mashurugwe anowanikwa kupi?
Machurugu anitowanika mune zvinoitwa zvegold manje zvakuitwa zvegold.
Tsanangurai mamuri kutaura imi matambudziko amuri kusangana nawo mumakambani amuri kushanda umu.
Panyaya zvemikoro apa ndio pakaoma gold salary yacho haizikwani. Saka kuti uzo travhera zvakafanana netransport uchibva kuke kuchiuya kana hapo ukaona kuchitendera saka zvinhu zvakatooma.
Sadai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii panyaya iyi yekuti zvikoro mari dziri kudedzerwa dzakati wandei?
Dai ndaiwana mukana wekutaura nehurumende ndaiti dai vatingu vatikwidzirawo tawanawo mari dzinenge dziri nani nekutiwo tiwanawo kubhadharira masufi izvi zvakanaka vana.
Vanga vari mumwe mubereki wekuchegutu vaJoshua Muringazuva vari parunhare naMavelous Mushanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti havana zvizhinji zvavari kutarisira kubva kuhurukuro neIran muchiro mekunge nyika mbiri idzi dzaita makara asonane, America ichiuraya mukuru wemauto muIran General Qasem Soleimani, ukuwo Iran ichikanda zvombo kumabhesi maviri eAmerica muIraq. Kunyange hazvo hurumende iri kuti vana chiremba vakadzoka kumabasa, chokwadi chiri kubuda ndechekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende sezvo varwere vari kushaya vanovarapa. Kirimudzamiri weStudio 7 akashanyira zvipatara zvikuru muHarare ndokuti panyaya inotevera.
Pakasvika Studio 7 pachipatara cheHarare Hospital neSvondo, varwere vaionekwa navana chiremba ndevaiva nezvirwere zvinoda kurapwa nechimbi-chimbi, zvikuru vanhu vanenge vawirwa netsaona dzakasiyana-siyana. Baba Nyasha chandaona mumwe wevarwere vakapiwa mubhedha nemusi wechishanu svondo rapera mushure mekunge varohwa nematsotsi kumugwagwa weBeatrice Road pavaifamba vachienda kumba kwavo kuHopley. Baba chandaona vanoti vakatemwa nesimbi paguma vakatozoshevedzerwa ambulance iyo yakanovasiya pachipatara ichi sezvo vakanga vakuvara zvakaipisisa.
Nezviro mokuseni kumafufu ndakamukira ndichibva kuHopley ndoda kuti ndiinde muWaterfalls ndakasangana namatsotsi ndimba vandiataka nokutitorera bhutsu nokunditorera sheti yandiane nayo nemari yandiane nayo kwandisati 130 ndakazobatsirwa neumwe akandiendesa pamapurisa eparoundabout akazokwanisa kufonera ambulance ikazondichora ikandiisa kuno kuHarare Central. Ndakabatsirwa handi zvinosha ndiri kukomplain saka pari zvino dokta ndatomuona ndamira kuti ndibude zvinhu ndinzwa kuti zvavabvo.
Mumwe murwere wechidiki vaFirst Chisora avo vakaunzwa neambulance kubva kuKaroi muna Chikunguru gore rakapera vanoti havasati vapedzwa kurapwa nechikonzero chekuti pane zvimwe zvinodiwa paoperation yavakaitwa padumbu ravo zvavasiri kukwanisa kuwana kuti vakwanise kuvharwa operation yacho zvachose.
Ndakauya muno muna July ndaitwa operation saka apapa operation iyaya payakayaita yailika ndopandakazoiswa colostomy saka colostomy haina haisi permanent saka ndakanzi ndichavharwa asikuti ndivharwe anzi pari kudiwa TPN matotal parenteral nutrition saka inini handisi kuafoda kumawana ndozvikuita kuti ndigare muno muchipatara.
Vachisora vanoti havana kana hama yakamboya kuzovaona kubva musi wavakapinda muchipatara nokuti vabereki vavo vanhu vanotambura.
Kolostomi yaibatsira paoperation payailika nenyaya yechikafu saka chikafu ndakabva ndakadya chikafu chobva chabuda pakolostomi ndorega kugutisa stereki. Pandonzwada kugutisa paipai chikafu chimwe chobuda ndorega kugutisa stereki. Ne20 inobva ukaroi ari zvino ndirindegani asi kafu tinopiwa yedu poriji chii nesadzi but semunhu ane kolostomi manji nguva yacho yakatirebei mbichani tenda kunzwa nzara.
Studio 7 yakashanyirawo chipatara chepari renyatwa nezuro wakare uko kwaiva nevarwere vashomanani kudarika vaive kuHarare Hospital asi zvairatidza kusokunge paive pasina vana chiremba vaiva pabasa kuti vabatsire varwere ava. Baba David Rugare vanogara kuZimbri Park vakaratidza kusafara nemafambiro aiitwa basa pachipatara apa vachiti vaiva vaneta kumirira chiremba kuti aongorore chifuva chavo sezvo vaitadza kufema zvakanaka.
Zvazvajewa madhokuta acho hapana kuti acho anenge achikunzi varikuuya vanhu vanenge varipoipanhuuu paraini vanhu vasikusevhwa zvine kukasira saka zvakatovezvimwe zvakaoma izvo yavakwanisa kusevha vanhu vane kukasika vanhu vachitisavone kukasika vanhu vanenge vane problemu yakadaro kusevha nekukasika zvinomane zvinobatsira.
Mumwe chiremba achangopedza zvidzidzo zvake uyo akaramba kudomwa nezita rake anoti hapana zvanyanya kushanduka paHarare Hospital sezvo varwere vari kuonekwa pachipatara ichi vari varwere vaya vanenge vaine zvirwere zvinoda kuongororwa nechimbi chimbi kusanganisira vanenge vawirwa netsaona.
Parizvino hapana chachinja paHarare Hospital because vanhu majina dokita vashoma vakadzoka asi dambudziko ndirekuti vakuru vedu vanonzi maconsultants havasati vadzoka kubasa saka hazvibatsiri kuti majuni ange adzoka kubasa pasina anova supervisor anova monitor anovabetsera kana vaomerwa nezvinhu. So basically hapana chambochinja apa zvinhu zvakangoita
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano Dr. Obedaya Moyo kuti tinzwe mamiriro aita zvinhu parizvino asi mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano nekuchengetedzwa kwakanaka kwevana Dr. Posha Manangazira vanoti vanhu vari kuonekwa kuzvipatara zvikuru zvehurumende vaderera zvikuru.
Pari zvino tingati zviri kushanda ndezviri kumadistrict, kumaclinic, kumaprovincial hospitals nezvino tanga tiri kuchinoi asi kumacentral hospitals zvakaderera kushanda kwacho kana tiri kuona statistics zvinoripotwa takaderera kudarika 70% reporting kureva kuti vanhu vari kuonekwa vareruka zvikuru kudarika vatinosiona kumacentral hospitals saka kuchine dambudziko.
Dr. Manangazira vanoti zviri kuitika kuzvipatara zvehurumende ratove dambudziko guru zvokuti bazi reutano riri kuedza kugadzirisa nyunyuto dzavana chiremba kubudikidza nehurukuro dzavari kuita nevamiriri vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM chiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro mangwana vabereki vachitatarika nekutenga zvinodiwa ukuwo varayiridzi vachironga kurangwa mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Zvongwa yedu yapera regai chimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mukuru wevatongi valokumalava vanoparura kutanga kushanda kwematare gore rino vachiti vari kuzviti mashurubwe vanofanira kuomeserwa. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanombodimura zvakare zororo kwezuva rimwe chete kuti vasangane negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rekuchina rangatichishanya munyika. nyaya kushaya zvitupa nemamwe magwaro yopa kuti vamwe vanhu vashaye chikafu chiri kugoverwa nehurumende pamwe nemasangano akazvimirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mchaga zomuse olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 13 na kuzivandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
loba singazivanikela abaseChina, i-challenge yikuthi ipolicy yeChina kudla bona kulokuthi lakubize ngoba ngananzelela ungazi banike ngisho ebara laseChina labasebenzi abavele eChina esiyasala sikubambile isikhathi esiningi yinto abayenzayo nesikweleti, kodwa kunabenefit engathi iyabonakalayo.
Umongameli Mnangagwa umise njalo ikhefu lakhe namuhla waphindela emsebenzini ukuyahlangana lomphathintambo obona ngobudlelwano beleChina lamanye amazwe bekhulumisana ngoncedo lwemali oludingwa iZimbabwe.
Sokuba kunzima obukhulu kakhulu kazi ngoba izikolo ziyavulwa kathezi ziphenziwe izikolo okumangalisayo okuthi vele nemali yakhona abazali siyindivele kankulu asiyenelisi nithoda kuzobuya ngapho emsebenzini ngazihanisebenzini ye baphilisile futhi ngoba bakula kuthephela abaluzuzayo.
Abantwana abafunda emabhodingi babuyelile ezikolo namuhla ngesikhathi ababalisi beqina ngokuthi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa ngoba bengelamali. Umahlulo omkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ukusemthethweni umsebenzi wemithethwandaba lonyaka esola udlakela lweziqliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurukwi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wephule ikhefu lakhe okwesivili waphindela njalo emsebenzini ukuyahlangana lomphathintambo obona ngobudlelwano beleChina lamanye amazwe. Umnumzana Wang Yi bekhulumisana ngenhlelo ezitshiyeneyo ezigoqela uncedo lwemali oludingwa iZimbabwe. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende ucele imali yokuqhuba inhlelo zentuthuko eziyisithupha phansi kohlelo lukahulumende weChina olokuphathisa amazwe asathuthukayo ole Road and Belt Initiative. Wengeze wathi uMnangagwa lomnumzana Yi bakhulume njalo ngokwakhiwa kwesitichi esitsha esokuphehla amandla kagetsi esebhathoka Hydroelectric Project. Umsebenzi lo waphiwa inkampani yakweleChina leMelika njalo ngeseZimbabwe leZambia. Zinengi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende weChina eZimbabwe ezigoqela ukwakhiwa kwemigwaqo lamagceke endizamchina. Kodwa abaningi bathi akulalutho olukhanyayo osolwenziwe ngamaChina oluthuthukise impilo kaZulu lelizwe selokhu uhulumende weZimbabwe waqinisa ubudlelwano bakhe leChina kwezamabhizimusi ngesikhathi kusabusa umuyi umnumzana Robert Mugabe. Wokuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Loba singazivanikela abaseChina, i-challenge yikuthi ipolisi yeChina kudlabona kulokuthi natisize ngoba ngananzelela ungazi banike ngitho lebhara lasivele eChina labasebenzi abavele eChina esiyasala sikubambile isikhathi esiningi yinto abayenzayo lesikweleti kodwa kunabenefit engathi iyabonakala esinakhonokho njalo ngakhangela okwenzakale eZambia yikho sifunda khona ngekudlelana namaChina azasakhela yonke into esiyifunayo asenzile konke kodwa asila into esingathi singayibamba esinceda siya phambili so ukudlalana nemchina yes I think basinceda ngasikhathi sempi singathi ngabantu abaright kodwa uthi singaba nobenefit eyakhatshana hhayi asiyafiki ukuthi kwanise nowakwenelisa ukunegotiata ngendlela ezinjalo bona ekunegotiateni vele bayasidlula ngkananzelela njalo ukuthi wona amakampani abo akahulumende asebenze njengama-private company thina lapho uzananzelela ukuthi uhambe sanegotiata singuhulumende kodwa negotiata into zebusiness and ungakhayela uhulumende wethu asithi kanasikili loba ecapacity yokunegotiata ama-business transaction endleleni lawo isikhathi esiningi yikho kwenza sicine silula
kodwa uhulumende uthi kunengi esikutholayo kwele China nanku liyasilungisela imigwaqo amagceke endizamchina lezinye inhlelo ezichiyeneyo ezigoqela ezokuphehla amagets
yebazakhiyela bese zivela into esithi infrastructure development kodwa siyabe siyisikweli that's a benefit unless it's credit oqakathekileyo ukuthi sikhangele isikweleti esichiphileyo njalo isikweleti esilento ehlalayo singakhangela ngemuva lapha into ezivele eChina kulesikhathi eside ukuthi esithe akuhlali so kuze sibe lokuthi siyakhangela loba silokuisi loba sizwana leChina kuze sidinge okuyinto okulokuncedo loba okulokuthokoza ilizwe than ukuthi kuloko sithi abangani bethu beChina abangani bethu beChina
umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abantwana abafunda emaboarding babuyelile ezikolo namuhla ngesikhathi ababalisi beqina ngokuthi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa bekhonona ngeholo eliphansi kanti njalo abazali labo besithi babhekane lobunzima bokuhlawulela indleko zesikolo ezigoqela amabhuku ama-school fees ama-uniformu lokunye Izisebenzi kunhlangothi ezichiyeneyo zithi zilakho ukukhalala umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Uhulumende wehluleyile ukuvumelana lezisebenzi zakhe kudaba lweholo emhlanganweni oqhutshwe ngolwesihlanu. Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Jafet Moyo. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezCTU lo mnumzana Joseph Chuma okudale le ZANU-PF Central Committee kanye labalandeli veStudio 7 umoyo usungula lingxoxo
izisebenzi sezisehluleka ukuya emsebenzini ngendaba yokuthi iholo phela selisalele ngamuva okumangalisayo imali le abathi basinika yona abathi beholo nangamaphepha nje aphephukayo kawathengi lutho so kube nzima ke abantu abaningi ukuthi bekwanise ke kunceda imuli zabo sibona abaningi behluleka ke ukuthi kuthole ke ukuncedwa ezibhedlela abaningi behluleka ke ukubuyisela abantwana babo ezikolo abaningi sibili sibona lapha sebelala emaphathi behluleka ke ukuthi baye emsebenzini bethenduke ezindlini kuba lokuzima ke ukuthize ebantwini abanengi, so akusimangalisi ke nxa izisebenzi ke kuma sectors amaningi zisithi hayi ongakhaliyo ke ufela embelekweni. Akusimangalisi ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi lobaningi nje.
Sinobaba uJoseph Chuma webandla leZANU-PF.
Impamaniso eyenzakalayo ukuthi sisuka ku-US dollar, abantu behola nge-US dollar, singena ekuholeni i-US dollar. Asilungisanga kuhle irethi ngemali yethu, ukuthi sithi mhlawumbe umuntu obehola i-$500 okwamanje kathesi sokumele ahole malini ngezi-dollars. Khonaphana sakhutha ugatsha banikazi bamakhampani, asilungiseni khona kwanibona i-profit margin ebesesiyithola siyirethile ngama-$120 to $125 khonai. Kanti abasebenzayo laba wayi singabaledelanga labo ikhono yabo ngama-$120 to $125 ukwenza ukuthi kusifanane ethela. Wathi ungaba njalo akula muntu ozakhala about anything at all.
Yes, yokubaba uSibasa Chuma.
Futhi kokusho eqiniso kulo bunzima obukhulu kakhulukazi, ngoba izikolo ziyavulwa kade zihleziwe izikolo. Okumangalisayo ukuthi vele le mali yakhona abazali sinje vele kankhulu ukuthi asiyeneli sibithola kuzobuya ngapha ezisebenzini ngathi ngayimsebenzini ke baqinisile futhi ngoba bakulayitho phela baluzuzayo bakula bazange bakhwezele holo.
Asithathe ke umama ubagajidzane.
Owamntwana uyedwa esecondary kodwa ke nginabanye abantwana engaba-adoptayo abangu-3. Ngazishiye ngezinye intandane recently emazikini njambalwa ezizabe zise-primary ezimbili. So ngizaba adoptor senzaba nabantwana bangu-5. Aso bani laba abanye ngibaba naye owamuyeka. Into engizisa ubuhlungu yena leyo ukuthi bakhona abantwana abangashoze bathole abangaba-adoptha babancedise esikolweni. Kanti futhi loba-ke sebencedisile esikolweni kuza kuba lokuthi amatisha kasoze abuyele emsebenzini. Okuyinto ebuhlungu kakhulu ematisheni lasebantwaneni laba abangeke benelise ukuthi babhadale i-school fees. Kanti-ke mina ngikugqugquzelayo ebantwini bakithi ukuthi uma kuvuma bakhona abantu abathungayo phakathi kwethu singabantu basemathebeleland. Abantu abathungayo bona banakasisondeleni kibo. Nxa kuthengwa amalembu kuthengela amalembu bathungela abantwana ama-uniform.
Labo ngabanye babantu abaxoxelwa Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelwa esilethulela lona enkundleni ye-Facebook olweZimbabwe Today asixoxeni ekhasini lethu le-VOA Ndebele. Umahluli omkhulu weZimbabwe uMnumzana Luk Malaba namuhla usole udlakela olwenziwa izigebengu ezidume ngokubulala abembi begolide zihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Esithi imithethwandaba kayisoze ivumele ubukliwi lobu buqhubeka. UMalaba wethule amazwi lanamuhla emkhosini wakusungula umsebenzi wemithethwandaba lonyaka. Izikliwi lezi sezibulele abantu abanengi abagoqela ipolisa njalo zahlasela endaweni ezitshiyeneyo ezilemigodi yegolide ezigoqela enhla lasezansi yemaNdebeleni, eKwekwe, eKaloma lakwezinye indawo. UMalaba ukhuthaze njalo inhlangothi ezibona ngokulondolozwa komthetho ukuthi zibambe iqhaza ubugebengu lobu buqedwe. Uphinde wacothoza abatshutshisi ngokwehluleka ukuphenya kuhle amacala enkohlakalo esithi lokhu kugcina kubangela ukuthi imithethwandaba ihluleke ukuvalela izigebengu. Nanka amazwi kaMalaba.
May I assure the nation that the courts stand ready to decisively deal with those accused of these offenses in accordance with the law. Special courts to specifically try the cases.
Ngithanda ukwazisa uZulu ukuthi imithethwandaba izimisele ukuthatha amacala alabo abethethwa amacala anje ilandela imithetho yelizwe. Sokule mithetho ndaba elizweni lonke jikelele ekhangelane lalawa amacala. Ukhuthaza bonke abakhangelane lokulondolozwa komthetho ukuthi bahlanganisa amakhanda kuqedwe udubo lolu. Abagcini bomthetho ngeke bahlale nje babukele izigebengu lezi zihlukumeza uZulu ngendlela enje.
Gangs have the potential to create anarchy if they are not quickly neutralized.
Lawo ngamazwi kamahlulo omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malava. Siyebuze incwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana ukuthi uthini ngamazwi kamalava.
Kuyinto enkulu kakhulu lokho kuphawulwe ngumphathi ntambo omthetho ngaseZimbabwe baba, ngoba ezweni elilomgunyathi lokho abathi corruption elilokudlelezela endleleni yokubuswa ngayo, sebekwazi abomthetho, amapholisa, abachuchisi labo bonke nje abaphethe umthetho ukuthi bawabulale amacala alabo abaphethe amandla ngokuwapheka imboza, bawahambise emthethwandaba amadokhethi engaphekwanga kahle, engahlanganiswanga kahle. Kuyinjongo yabo ukuthi lawo macala achithwe ngoba kuhanjiswe indaba engavuthwanga emthethwandaba. Ngakho nxa ekhuluma kanjalo uSiphathamandla utsho into ekhona eyazakalayo lasemhlabeni ukuthi ngasuthe wenza icala ungangifumbathisa ungencenge ngokungalokho ongincenga ngakho, ngiyakhona ukuyipheka imboza emaphepheni lakumadokhethi laphana ukuthi nxa lingena nje ekhothi bahle banjani balichithe. Sokuzabonakala ingani hayi umthetho wenziwe kodwa umuntu wakhululwa, kodwa liphekwe ngendlela yokuthi lichithwe. Ngako kukhulu ukuthi kukhangelisiswe khona kuyani ukuthi kathi laba abaphethe amandla bawasebenzisa kubi kanjani amakhodi imithethwandaba le, ngoba siyabona ayasetshenziswa amandla ekubophiseni lekukhululeni abantu.
Umongameli Mnangagwa laye uke wasola abachuchisi kumaviki asanda kwedlula esithi ziningi izigebengu esezikhululiwe imithethwandaba, amacala achithwa. Njengoba ekhulumile uMnangagwa, uMalaba la yakhuluma, kukhona na utshintsho esingalubona?
Inkinga kababa uMnangagwa singathi thina inkinga yesima kanjani. Ubaba uMnangagwa enjana engathatha isihlalo sokuba ngumongameli, kukhona de yikho, kukhona de kwenza, kukhona aziwa ngakho ezweni laseZimbabwe. Ngokubona kwami imvelaphi yakhe lesima kanjani kakhe, simenza abe buthundu nxa emile phambi kwabantu ekhuluma ngendaba efana naleyo, ngoba imvelaphi yakhe lesima kanjani sakhe ngesomuntu okumele ukuthi ngalaye sowake wabonakala esekhodi ephendula imibuzo ethile ngendaba zokubulawa kwabantu ngegugurawundi, ngendaba zamashurugwi lawa aphethe amahloka ehamba egamula abantu. Kuyazakala emphakathini waseZimbabwe ukuthi kunebutho khonaphana eMidlands akade esebenza lalo ebelivikela imigodi engekho emthethweni yokuphandwa kwegolide, esesiyibona-ke lelo butho selithuthuka seliphamuka selibizwa amashuruki. Ngibone ingani kalamlomo ekuthini ngakhulumela indaba zokuthi umthetho uqhutshwe kanjani kweleZimbabwe.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekwele South Africa. Live Talk lamhlanje sikhangela inhlupho esibhekane labazali, ababalisi labantwana ngesikhathi kuvulwa izikolo kusasa. Tumelani iWhatsApp kumbe iText message kunombolo ezithi 001 465 0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. USenator Bernie Sanders webandla lama-Democrats eMelika uvikwa ekhokhela kumncintiswano wokudinga usekelo lokumela ibandla lakhe kukhetho lukamongameli weMelika oluza kwenziwa lonyaka. Sokusele insuku eziphansi kwenyanga ukuthi luqale ukhetho lwama-primaries kubandla lama-Democrats. Umlawuli wetale lephalamende emelika unkosikazi Nancy Pelosi uvikwa ethe uza kusa amaphepha okuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump esalele Senate kunsukwana ezilandelayo. Inkokheli yamabandla atshiyeneyo abumba uhulumende wakwele Libya ikhangelelwe ukuhlangana kusukela lamhlanje kwele Russia kunkulumo zokuzama ukuletha ukuthula kulelo lizwe ele Libya kalilakho ukuthula selivelo ndlakela kusukela kubulawa owayengumongameli uMuammar Gaddafi. Umumo ubikwa ungakaguquki kangako ezibhedlela zikahulumende ngoba kulokhe bebalutshwana abagulayo abathola usizo lanxa inani labodokotela asebebuyelile emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezedlula ezintathu selikhuphukile kancane. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Izigulane ezibhedlela zikahulumende ezinkulu iHarare Hospital leParirenyathwa Group of Hospitals bakhala ngesiphatho abasitholayo. UFirst Chisora ngosakhulayo oleminyaka engamachumi amabili yokuzalwa walethwa esibhedlela seHarare Hospital ngontulikazi nyakenye evela eKaroyi ngemva kokutholakala elomkhuhlane wamathumbu odinga ukuthi ahlinzwe. Ngemva kokuhlinzwa uChisora wafakwa okungumgodla osiza ekukhipheni ingcekeza esiswini sakhe okubizwa ngokuthi yi-colostomy bag, wona okumele ukhitshwe ngemva kwesikhathi bese kuvalwa isikhala esavulwayo.
Kanti barikudiwa TPN matoto
kuti livalwe leli ngcweba bathi kudingakala i-TPN ama-total parental nutritions. Okwenza ngibe lokhu ngikulesi sibhedlela yindaba yokuthi mina anganelisi ukuwathola, bathi angatholakala ngiyahle ngivalwe bese ngibuyela ekhaya. Inkinga yokuthi akekho ongangisiza ukuthi ngiwathole. Abesibhedlela bona bathi kabalawo lawo ma-total parental nutritions akhona.
UChisora uthi lokhe egcinwe esibhedlela ngoba eswela imali yokuba enziwe isigaba sesibili sokuvalwa kwenxeba elavulwayo. Uthi kungenxa yokuswela leyo mali elokhe esesibhedlela seHarare Hospital ukhala njalo ngokuthi akala muntu owanelisa ukuzambona esibhedlela. Uyise wabhubha udala unina engenelisi ngenxa yokuswela imali yokuhambisa. Esibhedlela seParirenyathwa bekulesimo esehluke kweseHarare Hospital, abagulayo betholiswa usizo kusiya ngokuthi ulomuntu omaziyo na osebenza khona loba isihlobo. Osakhulayo uDavid Rugare ngomunye wabagulayo obezedinga usizo esibhedlela seParirenyathwa Group of Hospitals. UDr Aspect Jacob Maunganidze esinye seziphatha amandla esibhedlela seParirenyathwa Group of Hospitals ulandisa kabanzi ngesimo esisezibhedlela zikahulumende.
On the ground, obviously, our services are not desirable. They are not.
Akula lutho lwenzakalayo. Odokotela bakhona kabakho. Kade sibalindele ukuthiwa bayeza kodwa bengavuyi. Akekho osiza abantu. Kunzima kakhulu kithi ngokunye kwalokho okunzima. Ngabe kuthiwa bayasiza abantu baphange babuyele emakhaya. Abatholakala belenkinga ezidinga ukuba bagcine esibhedlela balalise.
And offer better service.
Enye ingcwethi kwezokuhlalisana kwabantu lezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kubuhlungu lokho osekusenzakala ezibhedlela zikahulumende.
Kuyesabeka okusezibhedlela. Lokho okuthiwa nguhulumende angivumelani lakho ukuthi sokulobungcono. Abantu lokhu behlezi bebhekane lamadokotela. Amadokotela aswela izinto zokusebenzisa ezibhedlela lapha. Amanesi akala lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha. Kodwa uhulumende ngakolunye uhlangothi uthi hayi abantu ababuye sokungcono. Lokhu akuhambelani ngisho lokwenzakala ezibhedlela lezi.
Okudanisayo Mancitshana uthi nguhulumende ongazihluphiyo ngokulungisisa lesi simo ekhetha ukucatsha ngodaba lwezijeziso zomnotho ezabekelwa ezinye zenkokheli kahulumende kungekho akwenzayo ukujezisa abatholakala bechaphaza imali.
Singakhangela njalo ukuthi imali efunakalayo kulezi zibhedlela uhulumende uyabe sithi kalayo ukuthi izinto zibuyele kanye emgwaqweni wazo. Kodwa ubusuthola omunye umkhulu wabo ebotshela ukuthi untshontshe i-20 million US dollars. Lokhu kuyethusa ukuthi izibhedlela ezingaki ebezizasukunyiswa yimali le. Ngalokho angiboni ukuthi okuthiwa ngihulumende kuyinto eliqiniso ngoba badlala umacatshelana nje labantu, badlala umacatshelana labantwana beZimbabwe indaba yezimpila kahle.
Kodwa umqondisi ohlangothi olubona ngokuvimba ukuqhamuka kwemikhuhlane lokwenqatshelwa kwayo kugatsha lwezempila kahle, uDr. Portia Mandangazira uthi benza konke okusemandleni abo ukusiza uZulu.
Parizino tingathi zviri kushanda ndezviri.
Esingakutsho okwamanje yikuba izibhedlela ezisebenza ngcono ngezama district, amakilinika lama-provincial hospitals. Kodwa ukusebenza kwama-central hospitals kwehlile kakhulu nxa sikhangela amanani akuma-report alethwa yithi. Sehle okwedlula i-70% nxa sikhangela abaza ezibhedlela. Kusitsho ukuba balutshwane kakhulu ababonwa ngodokotela kulalabo esandise ukubabona besizodinga usizo kuma-central hospitals. Lokhu kutsho ukuba uduwo lusasekhona
sibili.
Ekwethekeleleni okwenziwe yi-Studio 7 ezibhedlela zombili eParinyathwa leHarare Hospital bezivaliwe ezinye zendawo zamawards lapho kumele kulaliswe khona abagulayo ngesikhathi beselatshwa, okuveza sobala ukuthi umumo lokhe ungamanga kuhle kwezempilakahle elizweni. Odokotela abasanda kugqiba izifundo baqale ukukhalala umsebenzi ngenyanga phose ezine ezedluleyo, abanye babo abalutshwana baphindele emsebenzini kodwa iningi lahle latshiya kumbe ukuxotshwa umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemidlalo namhlanje, umqeqeshi umsekeli kamqeqeshi weqembu lenguqu le-FC Platinum uLizwe Sweswe setshayele ihlombe abadlali bakhe ngemva kokuthola umklomelo wabo wakuqala kumncintiswano we-CAF Champions League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum lithole umklomelo walo wakuqala ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Al Ahli elakule-Egypt ngomgqibelo wedluleyo. Lokhu ngumdlalo walo wesine kumncintiswano we-Total CAF Champions League. Iqembu le-FC Platinum njalo belinqotshwe kuyo yonke imidlalo emithathu ebeliyidlala phambilini. Leli qembu lihlohlelwa ngumgadli walo omutsha uStanley Ngala, yena obedlalela iqembu le-Manyika Diamonds nyakenye, njalo uthengwe kuqembu elifanayo ndawonye lomdlali wenkabeni yenkundla uLast Jersey, laye odlale kuhle kakhulu ngomgqibelo. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi abafana bakhe badlale kuhle kakhulu ngomgqibelo, njalo indlela abadlale ngayo itshengise inqubela phambili enkulu nxa kulinganiswa lemidlalo yabo yakuqala.
Abafana baphushe kahle. Athink umehluko bekuyikuhlohla, sibe sidlala kude sibili, but into yokuthi sihlohle ingabingekho. So sibone sizama ukuthi sihlohle abafana ababili abathathu, and namhlanje wanakhona namhlanje ithe wahlohla.
Impumela yangomgqibelo itsho ukuba amathuba eqembu le-FC Platinum awokudlulela kwisigaba esilandelayo awasekho ngoba lisalelwe yimidlalo emibili kwisibaya sikaGroup B, okutsho ukuba lanxa lingaze linqobe lingenelisa ukubuthelela imiklomelo eyisikhombisa kuphela. Ngomunye umdlalo wesibaya sikaGroup B odlalwe ngempela viki edluleyo, iqembu le-Al Hilal elakwele-Sudan linqotshwe nge-1-2 ngele-Etoile du Sahel elakwele-Tunisia. Lempumela itshe iqembu le-Etoile du Sahel lihlezi phezu kwengalane elile miklomelo yithoba munye ngemva kwemidlalo yemine. Endaweni yesibili kule qembu le-Al Ahli lona elile miklomelo yisikhombisa ngemva kokudlala imidlalo yemine, kuthi ele-Al Hilal lihlezi endaweni yesithathu elile miklomelo yisithupha lalo ngemva kokudlala imidlalo yemine. Imidlalo elandelayo yesigaba sikaGroup B izadlalwa inyanga kaZibandlela isisiyafika emaphethelweni, lapho iqembu le-Al Ahli elizamukela khona ele-Etoile Sportive du Sahel kungolwesihlanu mhla zingama-20 kuthi ngomgqibelo mhla zingama-25 iqembu le-FC Platinum lizancikilana lele-Al Hilal. ULizwe Sweswe nguye obeziphethe esidukwini ngomgqibelo owedluleyo, kodwa kwimidlalo ezayo iqembu le-FC Platinum lizabe seliqeqetshwa ngumqeqetshi oyisizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Peter de Jong, yena obesebenzela iqembu le-Highlanders nyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngikobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umahlulo omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba uthi imithethwandaba izabamba izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi ngesandla esilukhuni. Abantwana bafunda emaboarding babuyelile esikolo namuhla ngesikhathi ababalisi besithi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa kanti labazali labo bekhala ngemali. Umongameli Mnangagwa wephule ikhefu lakhe namhla wahlangana nalo mphathi ntambo obona ngobudlelwano beChina lamanye amazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.